Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotoresa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kuMashonaland West. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda kumudyandigere kubva musi wachivabvu 15 kwatanga mudare repamusoro nhasi. Asi mumwe mutongi wedare iri achizvibvisa pachikwata chevatongi vari kunzwa nyaya iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nyaya iyi yanga ichifanira kunzwikwa nechikwata chevatongi vatatu vakapihwa nyaya iyi nemukuru wevatongi vedare repamusoro kuti vanzwe chikumbiro ichi, asi umwe wevatongi ava vawebsa chinamhora vageza maoko avo panyaya iyi. Izvi zvinotevera chikumbiro chasvitswa kudare negweta ravamusa Kika, avo vakasvitsa chikumbiro ichi kudare Advocate Tavani Mpofu chekuti vachinamhora vazvibvise munyaya iyi sezvo vakaita musangano nemunyori wemujudicial services commission vaWalter Chikwana nemuvhuro Svondo Rino. Ivo vachikwana na vachina mhora vachiziva kuti Judicial Services Commission yakadomwa mumapepa ari pamberi pedare. Mushure mekugeza maoko kwaita vachina mhora panyaya iyi, gweta ravamalava Advocate Louis Uriri vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi isaenderere mberi nevatongi vaviri, asi vatongi ava amai Emitsanga naamai Sylvia Chirau Mugomba vatura mutongo wekuti hapana chinovatadzisa kunzwa nyaya iyi sezvo nyaya dzakadai dzichigara dzichingonzwikwa kana nemutongi mumwe chete. Mukusvitsa chikumbiro kudare chekuti vamalava vanzi vakazvidza dare, Advocate Mpofu vati vamalava vakazvidza dare nekusatevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika kubva musi wachivabvu 15 pavakasvitsa makore makumi manomwe kubudikidza nekuenda kubasa kwavari kuita. Ipo paine mutongo wakadai, vamupofu vatiwo mutongo wakaturwa nedare wakanyorwa pasina kupokana nawo sezvo vamalava vasina kuisa mapepa ekupikisa nyaya iyi kudare, uye mutongo wakaturwa nedare mutongo usingachinjike kana kuti declarator. Asi Advocate Uriri vati mutongo uyu uri kupikiswa mudare reSupreme Court zvichireva kuti mutongo uyu wakabva wasendekwa parutivi nekukwidzwa kwakaitwa nyaya iyi kudare reSupreme Court, vachiti izvi zvinoreva kuti mutongo uyu hauchashande kunze kwakunge nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reSupreme Court yaraswa. Gweta regurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati Mbinkosi Magwaliba vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro hauna zvawakarambidza vamalava kuti vasaite, saka nokudaro havanganzi vakazvidza dare. Amai Tsangana amai Chirau Mugomba vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi rimwe zuva. Zvichakadai pane vatongi vatanhatu vatoreswa mhiko nhasi kuve vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court vanoti vaGeorge Chiweshe, avo vanga vari mutungamiri wevatongi vedare repamusoro reHigh Court, amai Felicitas Chatukuta vasameo kudya, vaJoseph Musakwa, vaAlfas Chitakunye naamai Hlekani Mwayera. Vatongi ava vatora mhiko pamberi pemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza pachitiko chaitwa vamalava vasipo munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kuchaita kuti nyaya dzikurumidze kufamba mumatare.
Izvi zvakatinakira isusu pakuti tine nyaya dzakawanda dziri kudare reSupreme Court uyezve vatongi vedu vanga vasara vashoma mushure mokunge vamwe vavo vakasimudzirwa vachiiswa kudare guru reConstitutional Court. Saka izvi zvinoreva izvo kuti maoko awanda basa rachaitwa nevanhu vakawanda tichipawo mukana kuvanhu veZimbabwe wokuti nyaya dzavo dzitongwe nenguva pfupi pasina kunyanya kurebesa nyaya dzisati dzapinda mumatare.
Amai Mabhiza vatiwo kusavepo kwavamalava hakureve kuti vanga vasiri pabasa.
Hongu mukuru wevatongi watinoti Chief Justice vanga vasipo pachirongwa chanhasi, asi izvi hazvirevi izvo kuti havaziri pabasa. Varipo pabasa, mutemo unovabvumira kusarudza any senior judge, most senior judge, watingati mutevedzeri wavo, kuti avabatire basa kana vachinge vasingakwanisi kuvepo panguva inenge ichiitika basa racho. Saka constitution yedu inotova negwaro pasection 185 subsection 2 rinotobvumidza kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka hazvirevi kwete kuti Chief Justice havasi pabasa, vatoripo pabasa, uyezve mutemo hawo vasungiri kupa chikonzero chokuti sei vapa mudiki wavo kuti avabatire basa panguva iyoyo.
Asi Advocate Mpofu vaudza dare repamusoro kuti nekusaenda kwavaita pakutora mhiko kwaitwa nevatongi ava nhasi hapana changachitadza vamalava kutevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakange vasisiri mukuru wevatongi munyika. Vatongi vatoreswa mhiko nhasi ava ndio vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare reSupreme Court nehurumende chekuti mutongo wekuendesa vamalava kumudyandigere uraswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti tsika nemagariro evanhu pamwe nezvekushanyirana zvinhu zvakakosha mukubatsira kusimudzira upfumi munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo, chirongwa cheBulawayo Arts Festival pamwe neCultural Heritage Corridor muCity Hall muguta reBulawayo nhasi, vamunangagwa vati hurumende yavo ine donzvo rekusimudzira zvemitambo, tsika nemagariro pamwe nezvekushanyirana senzira yekuedza kuti munyika muve nemabasa akawanda. Vati tsika nemagariro evanhu hazvingobatsiri chete mukuti vanhu vachengetedze tsika nehunhu hwavo, asi kuti zvinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika.
The development of the creative and cultural industries, as well as domestic tourism, remains a collective responsibility for us all, government stakeholders and the private sector. Culture is an important pillar for sustainable socio-economic development.
Vamunangagwa avo vawana mukana wekushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana vati vafara zvikuru kuwana mukana wekuve pachiitiko ichi, vachiti guta reBulawayo rinokodzera kuve iro rinove nechirongwa chakadai sezvo riri iro guta rine mukurumbira munyaya dzezvemitambo pamwe netsika nemagariro evanhu. Vatiwo muguta reBulawayo mune vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vanogarisana pamwe chete zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kutora danho rekubvisa mutero wevalue added tax kumabhizimisi ane chekuita nezvekushanyirana, kusanganisira vane dzimba dzekurara senzira yekukurudzira veruzhinji munyika kuti vashanyire nzvimbo dzakasiyana-siyana vasingachemi-chemi nezvemitengo inodhura. Vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 sezvo chichiri kuramba chichitekeshera.
I urge the nation to continue adhering to the World Health Organization guidelines and protocols. During the course of the month, we will be receiving more vaccine doses. The city of Bulawayo is set to host major economic activities, and I urge all those who are eligible to get vaccinated to ensure that the province attains herd immunity.
Mumwe anoita zvemitambo uye ariwo mutapi wenhau Emmanuel Ngomo ati anotsigira donzvo rehurumende rekuedza kusimudzira zvetsika nemitambo, achiti nyika dzakabudirira dzinowana mari yakawanda kubva kuzvinhu izvi.
Kune dzimwe nyika mapolicies, mitemo yakawanda iripo inosungira hurumende kuti inge ichiisa mari yakawanda mumaindustries iwayaya. Izvi hazvingobatsiri maartists asi zvinobatsira iyo hurumende kuti iwane revenue yakati wande. Saka zvakakosha kuti zvisangoperera pakutaura.
Chirongwa cheUlayo Arts Festival chakatanga kuitwa gore rapera senzira yekuedza kusimudzira mabasa ezvetsika nemitambo. Chirongwa chegore rino chakatanga nemusi wechipiri uye chiri kupera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vashanu kusanganisira mudzimai akazvitakura vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika paBuffalo Downs kuMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vainge vachibva kuchipatara chemukaroi vari mumotokari inotakura varwere vachienda kuchipatara chikuru chemuchinhoi sezvo vaviri vavo vanga varwarisa. Vanhu vana vanoti mutyairi wemotokari inotakura varwere, mukoti nevarwere vaviri vakafira panzvimbo yakaitika tsaona iyi. Asi mudzimai ainge akazvitakura akazofa ave kuendeswa kuHarare kunorapwa maronda ekukuvara. Zvinonzi motokari inotakura varwere yakabonderana negonyeti. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti chokwadi kuti vanhu vafa vave vashanu. Asi vati havasati vave kuzivisa veruzhinji mazita evanhu vafa sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Mune imwe yenyaya, kanzuro yechinhoi inoti iri kushushikana zvikuru nekuparadzwa kuri kuitwa midziyo nezvivakwa zvekanzuro, izvo zviri kuita kuti kanzuro irasikirwe nezviuru zvemadhora. Mutauriri wekanzuro vatichawana mulauzi vakaudza vatori venhau marumezuro kuti vamwe vanhu vari kuboora pombi dzemvura kuti vawane mvura vasingabhadhare. Asi vakati chave kunyanya kuvanetsa ndechekuti vamwe vagari vave kuboora pombi dzinofambisa tsvina vachitora mvura yacho kudiridzisa magadheni avo, izvo zvinokonzeresa zvirwere.
Aidha vanokanda matombo kuti aputike kana kuti vanoitai kutsemura. Izvi zvinokonzera kuti siwejiya inge ichida ichienda muzviminda zvavo zvavanenge vachirima mutauni. Saka tiri kuona riri dambudziko rakanyanyisa.
Vamulauzi vakati kanzuro yavo yave kudzidzisa vagari kukosha kwekuraswa kwetsvina zvakanaka senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwepombi dzetsvina.
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kuedza kugadzirisa mavanenge vatema muya, asi tiri kudzidzisa vanhu kuti kwete ngatiregerei kukanganisa infrastructure yedu nekuda kwekuti tinoda kuita kurima kunongobatsira vanhu vashomanene.
Mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina rinowedzera zvirwere zvemanyoka muguta. Dr. Matarutse vanoti kanzuro inofanirwa kutaura kubazi rinoona nezvematunhu kuitira kuti riyamurwe nehurumende. Kanzuro inoti iri kurasikirwa nemari yemunyika inodarika mazana mapfumbamwe zviuru zvemadhora emunyika, iyo inogona kunge ichishandiswa pakuchenesa mvura kunoda mamiriyoni maviri emadhora emunyika mwedzi wega wega. Kanzuro iyi inoti iri kugara yakabirwa matransforma emvura ayo anodhura zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 1599. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine makumi matatu nemumwe, kana kuti 39,031. Vapora munyika vari pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nemumwe, kana kuti 36,661. Kushika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezviviri nemazana maviri ane makumi mana nevaviri, kana kuti 682,242. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni 10 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Yashika nguo ya kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vava kuti vadzidzi 136 vakapambwa nemusi wesvondo pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger. Asi hurumende yakambenge yati vadzidzi 200 ndo vainge vapambwa. Mapurisa akawanda akaungana nezuro manheru muguta reWilmington mudunhu reDelaware muAmerica zvichitevera kupfurwa kwemapurisa matatu ayo akanga aenda kunobatsira mushure mekukumbirwa kuita izvi. Chidiki musarudzo kunonzi kwakakosha zvikuru munyika dzose dzinenge dzichiita sarudzo sezvo kazhinji kacho bato rinenge riine rutsigiro rwevechidiki rwakawanda richikwanisa kukunda mumatunhu akawanda. Asi dambudziko guru rinonziwo riri pakuti vechidiki ava vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhotera mapato avo avanoda. Vakawanda vanonzi vanofunga nezvesarudzo vachitarisa zuva rekuvhota, asi vachikanganwa kuti kune gadziriro dzinoitwa dzakafanana nekunyoresa kuvhota zuva resarudzo richati rasvika. Vemapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira vechidiki kuti vatotanga kunyoresa kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzichiri makore maviri kuti dzizoitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku pamwe nemumwe wevechidiki vebato rezano PF vaArchford Guwuriro ava vanonyanyozivikanwa nerekuti tiri musango hwenje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaduku kuti vari kufambisa sei basa rekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Ndingati isu sevechidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuita budiriro panyaya dzegutsa ruzhinji, nyaya dzedemokirasi, kunge vanhu vachikwanisa kunovhota. Asi kuti vanhu vakwanise kuvhota, mitemo yedu tinofanira kunge wakarejesa kuvhota. Kubvira Zimbabwe payawana kuzvitonga, chimwe chezvinhu zviri pamusorosoro panhongonya kuve tiri vanhu vari independent, kunge tichikwanisa kuvhota. Zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwokuti icitizen, mugari wenyika, kunge achikwanisa kuvhota. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti maZimbabweans akwanisa kunovhota. Tiri munyaya dzekuvhota idzodzo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita, uyewo vamwe vacho vakwegura zvekuti vanenge vakuti aiwa zvino zvatotibatsira. Asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufira kwekutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro iendere mberi. Saka ndo vatakanya kunanga pamaprograms edu evota registration.
Regai tinzwe kuna mukoma Guwuriro, munoti vaGuwuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota nemashoko ataurwa navaMaduku?
Tinoti mashoko ataurwa navaMaduku akaisvonaka zvakaipa, ende isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu yeshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejesa kuti vavhote kavo kekutanga, ndo vanhu vatiutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota. Nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka, panitori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako unacho wakarejisa kuvhota here. Saka isu sezano PF tichida 7 million votes dzatirikuda, hadzingodonhe mudenga, hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi, dzinotobva pavanhu vari kuvhota. Saka isu tinotokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejese vavhote.
vamadhuku nyaya iri kunyanyochemwa nevanhu ndemitemo yesarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti hazvibatsire kuti ndiende kunonyoresa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota?
Ndingati muZimbabwe munomu haisi nyaya itsvai kutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega, ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti ZANU-PF kutarisira mavhota akasvika 7 miriyoni. Tiri kuona mamwe mapato akawanda wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti. Tinoda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda panenge paane makwikwi. Isu tinoda kuti munhu ari kunovhota, ari kurejesa kuvhota, ange ari munhu atinoti isusu citizen. Nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira isu tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti vhota education. Ichisangana nezvinoti civic education. Zvinhu zvona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore aperayo, nyaya yekurejesa kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinetsa nekuti zvinhu zvinodiwa kuti munhu anorejesa kuvhota zvaiwanda zvekuti taizopedzisira pamwe prosesi iyo yekuti kurejesa kuvhota inenge isiri prosesi yakajeka, isiri prosesi inozivikanwa. Vamwe ndo vainzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa chibage kana muda kuchivozoona mazita avo atove mavhotasi.
Tinzwe kuna vaguriro, munoti vaguriro?
Ngati nyaya iri kutogona mukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera, asi inini pakutaura kwavo ndinotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera, sezvo edu isusu sevanotonga tichinatsoziva kuti manani government organization vanoti vakazvimiririra vane mafunds avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration, hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyorisa chibage vozona vavavhotasiro. Hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yeZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinoti Zimbabwe yakamuvha kubva kare navaenda paelektroniki yokuti kana uchida kucheka zita rako norucheka pafoni pako uri kumba uona kuti warejesta. Izvi zvavanhu vari kuenda kunorejesta izvizvi zvika vari kuenda vari kunosvika vachirejesta, hapana kana laini rinenge riripo, hapana kana kunzi muri kuenda nechipata. Saka ndinoti izvo zvokuti vanhu kurejesta hazvirina kujeka, ndinoti manyeko evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chiti manani gavhumenda wemacivil society, asi ivo vane kwavakarerekera.
Vanga vari vechidiki veZANU-PF Ashford Guriro vanonyanyozivikanwa nerekuti tiri musango wenje vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Madhuku vari parunare zvakare neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai viti vanoti mutemo wechimbi-chimbi wakadzikwa wekutara mitengo yezvinhu munongedzo wekuti hurumende yatadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mashoko aya anopesana nezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vakaudza vanoita zvekushanyirwa kwenyika svondo rapera kuti upfumi hwagadzikana uye mutemo uyu unobatsira kusimbaradza upfumi. Svondo rapera hurumende yakadzika mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unosungira vemabhizimusi vose kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica wepamusika weReserve Bank Foreign Currency Auction kwete wepamusika wemukoto. Vabiti vanoti vanowirirana neveZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwira kudarire pamusoro nezuro vachipikisa mutemo mutsva uyu vachiti unotyora bumbiro remitemo. Ngatidzwe hurukuro yaitwa navabiti naBlessing Zulu Studio 7.
Zvokutonga nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hazvidi mbabvu. Izva vakuita zvembabvu izvi kurakidza kuti kudzurira kwavakaisa mari yemunomu, the reintroduction of the Zimbabwean dollar, kwakoniwa. Kwakoniwa nokuti pareo market rate yeZim dollar to the US pa black market iri kuramba ichingokwira. Zvino iko zvino yatova kuma 140 yatova kuma 150. Zvoreva kuti kana ivo vachitaura kuti ikonomi yakuita stability vanenge vachireva nhema dzakaimbwa na mukoma XQ baba Putit. Economy yao kawondomoka. Ma prices ari kukwira tadzoka mu hyperinflation mode. Vana havana mabasa. Mishonga iko kuzvipatara huko.
Mutemo uyu uchakonzera matambudziko akaita sei semaonereni?
Tichaona zvinhu zvichikwira zvichidoubla immediately. Ende tatozviona izvozvo zvimukatarisa kudhura kwakuita simendi, kudhura kwakuita shuga, kudhura kwakuita zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvabva zvakwira, kudhura kwakuita chingwa chaiko, kudhura kwakuita mafuta. Zvinhu izvozvo zvichashaika futi. Ende zvoreva kuti vanhu vanenge vakuenda kuSouth Africa, kuBotswana, kuZambia, kuMozambique vachinotenga. Zvoreva kuti vazhinji vachafa nenzara. So the first impact of SI 127 is to cause a huge inflation spike. Second impact, 127, icha increase hungori.
Munoreve apa.
So muchaona ivo veZANU-PF vachiita hungori, vachahamba vakabatira pa US dollars. Mukaenda kuma garage avo, kana ari magaraji ana zuva ana sekunda, nanhasi unokutaura kuno kwandiri kuita, ari kutocharge price in my US dollars. So there will be an economy yevarombo inoshandisirwa US dollar at 1:82, kozoya economy yezvigarananda where the US dollar will operate but in an open market rate yayo. Chekupesira chanda kutaura ndechekutaneta nokutongwa nema presidential decrees asingaende kuparliament. So chimutemo chinonzi Presidential Temporary Measures Act chinofanira kukanzurwa.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Koma simba ekuti mutungamiri wenyika adzike mitemo zvechimbi chimbi pasina kuenda kudare reparamende unoshanda sei chaizvo? Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomudaishe chinyoka avanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vasarudzwawo nhasi kuvasachigara weboard re petrol trade rinoona nezvemafuta edzimotokari.
Munyika dzose pasi rose kune mutemo wakafanana ne presidential powers yomuno. Zvinogona kupuwa masita akasiyana. Ndofunga vanhu vazhinji vakahwa pakapinda va Joe Biden president kuAmerica kuchii vari kunosaina ano ima executive orders. Ndozvazvinoreva izvozvi. UkuAmerica vanodoti paanopinda paya unonosaina anosvika chero 20 musi wokutanga. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadzirisiwe nokukurumidza.
Asi kavamwe vanoti ndo basa kare paramende vachinyoka.
Vanhu vazhinji havazivi kuti kuparamendi tichida kupasisa mutemo. Zvinonzi zvinotanga zvamboinda muvanhu tichiita inoi consultation tichivabvunza. Kuita mazuva 90, kunofanira mazuva 90 imwe mitemo inonzi mazuva 90 isati yasvika pakuti yasvika pedo nokusainiwa naPresident. Saka zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichida kuitwa nechimbi chimbi. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndozvinozoda mapresidential powers. Saka kana zvashandisiwa mapresidential powers aya, hazvirevi kuti munhu wose usingafariri unobvumirwa kuenda kukoti unosvika unoti handiafariri zvaitika izvi, handiafariri zvonzi haisaka zvasingafani kuitika. Chazvinoreva ndechekuti kana mukava vanhu vachitoda kuenda kukoti, nyaya yandakambotaura pano ndakambotaura pano pachirongwa chino kuti vanhu vari kungochinja political arena, ground repolitics, vachiribisa kuparliament, vachiribisa kuma elections, vachinoripinza mukoti.
Mungatsanangura zvizerera.
Nyaya dzamunova kuchidzapinda mukoti idzi dziri kungopinzwa nokuti vanhu vari kuda kuchinja political arena kuti chimurenga chepolitics chomuno muZimbabwe chiitibwe mumakoti kuitira kuti vanovafarira vavone kuti ya kuri kugwiwa. Dai vaida kuchinja mapresidential powers kuparlament variko, ndoko vanofanira kuenda vonotaura ikoko kuti hai, iyi mitemo yasu zvatakapasisa muno zvaitwa naPresident uyu.
Gweta vatinomudaisha chinyoka uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumatare dzimhosva vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo zvikuru munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava ekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotorisa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafane zuro manheru mutsaona yakaitika kumashanaland west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati.